Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDCT iri kuita musangano mangwana kwamutare wekupemberera kuzvitsa kwayo makore gumi nemana bato iri ravambwa. America inoti iri kuronga kuwedzera vanhu vemuzanu PF vachange vari pazvirango. Hurumende inotumira nyanzvi kwagutu nekubuhera kunobata mapere arura matunhu aya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai iri kuita musangano mangwana kwamutare wekupemberera kusvitsa kwayo makore gumi nemana bato iri ravambwa. Asi vatsigiri vebato iri vanoti vane tarisiro yekuti vatsvangirai vavaudze gwara richatorwa nebato ravo zvichitevera zvakabuda musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri veMDCT vanoti vane tarisiro yekunzwa vatsvangirai vachivaudza gwara richatorwa nebato ravo zvichitevera sarudzo dzemusi wa31 Chikunguru dzavanoti dzakabirirwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF. Pamberi pesarudzo idzi, vatsvangirai vakati vachatora matanho akasimba mukuchengetedza mavhoti evanhu kana ZANU-PF yabirira. Mumwe mutsigiri weMDCT vakufa kunesu magadu avo vanogara mumusha wembare muHarare vanoti vachaenda kumhemberero idzi mangwana vaine tarisiro yekunzwa zvichaitwa nebato ravo nenyaya yekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
Sezvo munongozivawo vatsvangirai pakabuda maresults emaelection vachitiratidza kuti novo vakabirwa neZANU-PF. Vakataura pachavo kuti vhoti ravo rakabiwa vachazopiswa kuvaona kuti vhoti rakabiwa nehurumende yeZANU-PF radzoka kwavari. Saka tinotarisira kuti vatsvangirai vachataura no matanho achatora ndeapi ende futi vatsvangirai vanofanira kutarisa direction achatora nesadhiki yakamira sei because as far as we are concerned maelections anga legitimate. Saka tida kuona kuti vatsvangirai vachaengeja sei sadhiki panyaya dzemaelections.
Mumwe mutsigiri weMDCT vaNixon Shambambeva vanogara mumusha webudiriro muno muHarare vanotiwo vamugabe neZANU-PF hapana kwavachaenda kwemakore mashanu ari kutevera sezvo sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe neAfrican Union vakatambira kare zvakabuda musarudzo idzi. Vashambambeva vanoti chave kudikanwa ndechekuti vatsvangirai vaudze vatsigiri vavo kuti vodzokera kune veruzhinji neshoko ripi rinoita kuti MDCT ikwanise kuumba mapazi ebato rayo pamberi pesarudzo dzemuna 2018.
Ndona sekuti kwakupedza nguva kuti tichirambe tichitaura nezvesarudzo nokuti vamugabe havasi kuzodzoka mumashure, SADC haisi kuzodzoka mumashure, African Union haisi kuzodzoka mumashure pane zvavakataura nezvavakatsidzirana kuti ndo zvakatoitika. So chiripo ndechekuti MDC inofanira kutanga kuchitarisa mberi yochigadzirisa mastructures ayo. Pasi apa pane vanhu vazhinji vamwe vanga vari kunyepwa kuti ndeve musangano vasiri vemusangano. Pova nevatingati magenuine members emusangano kuti musangano urambe uchifambira mberi. Zimbabwe inoda opposition, inoda kunge paine mapato akafanana naMDC nemamwe anopikisa kuti tisaita yavangati one party state.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti pamusangano wakaita sewamangwana vatsigiri veMDCT havafaniri kutarisira zvinhu zvizhinji kubva kuna vatsvangirai neutungamiriri webato iri vachiti musangano wamangwana wakangofanana nebhavhadhe.
Pamusangano uyu handioni sekuti pangataurwa nyaya dzakadaro dzokuti toita sei. Nyaya dzekuti toita sei vari veMDC vanenge vachitoita sei vaifanira kunge vakatodzitaura pavakaita misangano yavo inosanganisira musangano weNational Executive nemusangano weNational Council yendinoziva kuti yakaitwa mushure mokunge zvakabuda musarudzo zvisangobudisa. Ipapo ndopavakataura kana kuri kuti vane zvavakaronga kuti vachaita ndopavakazvironga ipapo. Apa musangano weanniversary uyu zvangofanana nokuti ibhavhadhi zvovotongondongewoita nezvekuti Utunga miriri, unenge kondoweza wanu kutitichaita sei, kana pane zvavakarunga.
Kunyange hazvo MDCT pamwe nedzimwe nyika dzekumavirira dzichitisarudzo dzemusi wa 31 chikunguru dzakabirirwa, vamugabe nebato ravo rezanu PF, vanotisarudzo idzi, dzakange dzakachena semukaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.